Vapoteri ava vakatiza mirizhonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva pamuzinda wevapoteri wedhukwi refugee camp iyo iri kuchamembe kwakadziwa kubvazuva kwebotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yebotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita sedemocratic republic of congo, somalia, rwanda nedzimwe vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kuwana madhora $20 kuamerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwevapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwevapoteri vanobva kuzimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato rezanupf vachisanda nemauto apo varobert mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirizhonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasingainge akunda zvine mutsindo pakati pavamugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai vemdc. Asi vapoteri vakawanda vataura nestudio 7 vanoti nyika yebotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yedhukwi vabekimpilo weza vaudza studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa, tatarisira kuti tisambosunguridzwe zvataitwa kuzimbabwe. Hatisi kubvumirwa kubuda, tirikutoregreta kuti taiziva kuti botswana dai yaita zvaita dai tisinamboona botswana.
Vanaijon Ndabeni ava nemakore 35 vanoti vakatambisa makore 15 vagere pakamba yedhukwi vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une masiti une nguva dzekuaccepta unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka flash unoona kurarama ndezvesensi ndezvinhu zvihombehombe naufange tiisi uine upenyu hwanongochiraramawo zviri sefi.
Kunyange hazvo kumba kuri kumba munguva yemarwadzo nemafaro, mumwe wevapoteri vasimon veremo vaudza studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivapfuisa ndivo vachiri panyanga.
Sera kuyu ndiyachangura matida atinayo tikamubvera zanani kumusha bcause womizwo musoradzoka mhuri yekuenda kumusha tinogara kumusha yako kandiuki nete future tikumusha but ivaimaadhavubvera sazve tinogara kumusha yako for conducive.
Asi chimwe chinyorwa chezimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi pajohannesburg technical college vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yebotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vasimon jababu vanoti namai vapoteri vanobva kuzimbabwe ndeye mwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo vari muno tingakwanisa kuti vanga uchiita ndicho chekuti vangoramba vakashingirira vakadaro, nekuti chinoitikawo ndechekuti kuzimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno mubotswana unotosvikira kutoti vatu ivo vatori pari nani, saka ngavangorambawo vakashingirirawo vakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava emasoni munangagwa yakaungisa kuti ichasanda nehurumende yava mukwetsimasisi webotswana mukugadzira nhaungwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuzimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana, ndini Shingirai Madondo.